manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhura gumiguru 30, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF mudunhu reMasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira. Vacharamba vari pabasa ravo izvo zvoratidza kuti kukura kwemakakatano ari muZANU PF kuri kuenderera mberi. Nhengo nhatu dzeMDCT dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika kuchitungwiza masvondo maviri apfuura dzemuiswa pamberi pedare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chakapinda muchikamu chepiri nezuro sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo richipomerwa mhosva yekusarongeka zvakanaka mukufambiswa kwechirongwa ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wevo akanyoresa kuvhota muHarare West nezuro Valorence Muchenje vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury. Ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and is going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare muzvare Yolanda Machiya vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo commission iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange fastwo zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinirwa nemunyoro anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisizwi zvai avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro maguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi kushambadza kwacho kuri pasi. Uyezve dambudziko guru ratiri kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi nokuti vazhinji vedu maroja, vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo uyezve mabhiro acho anenge asingauye ari muzita mavo. So idambudziko guru ratiri kusangana naro irerero.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East vapini odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungudzira kuti ichange ichifamba zvakanaka asi takuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidata vanhu. Vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzokazve nekwamuri vachinyora maserial number kana vapedza kuregister kwacho. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvakufundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha.
Muzvarelo wazisivanda avo vanove nhengo yeparamende yeprofessional representation vachimirira Cholocho North vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho, kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti.
Chirongwa ichi chinopera musi wa13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu apo ZEC inenge yopinda mudzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika avo Betty Mpofu vatenda kuti vachapa vashandi veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mvumo yekuti vatorese mhiko kuvanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota pakati pevhiki rino. VaMpofu vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaitwa kuburikidza neGovernment Gazette. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa nasachigaro weZEC Amairita Makarau mushure mekunge vanhu vakawanda vachema-chema kuti pavanoenda kunonyoresa kuvhota panenge pasina vanhu vanovatoresa mhiko. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro naamai Makarau pamusoro pechirongwa chekunyoresa.
Ndinoda kuti phase 2 yakaparurwa zvakanaka neZuru, asi takaona dambudziko rekuti kwakai kune nzvimbo dzakati wandei kwakanaya mvura. Saka vanhu vedu vakatadza kunyatsosvika kunzvimbo dzavo zvakakwana, asi pari nhasi vanhu vedu vese 100% vako kunzvimbo dzavo. Kune nzvimbo dzakaita seMashonaland West, Midlands, Manicaland, kune kwakanaya mvura yekuti vanhu vedu vakatadza kusvika kumaregistration centers edu vachinyura mumadhaka.
Ko iye nezuro wacho kwanga kwanyoreswawo vanhu vakawanda zvakadii?
Pakupera kwezuva kwanga kunonyoreswa vanhu vakawanda. Ndingati vanhu vakanyoreswa vanosvika 7,000 pazuva rekutanga, asi takanga tangowana vanhu vakanyoreswa ivo vachibva pavana centers mashomanene. Mazhinji haana kukwanisa kutitumira kuti vanga vanyoresa vanhu vandani. Ava vandiri kutaura ava 7,000 vakanga vabva ivo pamacenters anosvika ivo 546 out of 2,797.
Saka pachikamu chechipiri chephase 2 ichi muri kutarisira kuti munyoresewo vanhu vakawanda zvakadii?
Chikamu chechipiri tiri kutarisira kuti tichanyoresa vanhu vanodarika avo vatakanyoresa muchikamu chekutanga. And chikamu chekutanga ndoda kuyeudzidza kuti takanyoresa vanhu vanokwana kuita 1,200,000. Saka pachikamu chechipiri tinofunga kuti tichadarika nhamba iyoyo zvachose, nekuti vanhu vedu chekutanga vaane ruzivo rwekuti kune urongo huriko. Chechipiri ndechekuti kwataa kunonyoresa iye zvino kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kudarika kwatakatanga nako, nekuti takatanga nekumapeto kusina vanhu vakawanda tichienda kune vanhu vakawanda.
Manga mambotiwo muchakumbira kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kana kuti veHome Affairs vakupei mvumo yekuti vanhu vakati wandei veZEC vange vachikwanisa kutoresa mhiko, zvaamira sei?
Tisati tanyorerwa kuti tatirwa mvumo iyi neiyi, asi kuti tine zimbe yekuti tiri kupiwa mvumo iyoyo.
Sachigaro veZEC Amairita Makarau vachitaura vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Madzishe munyika mukupera kwesvondo akabuda nechisungo chekuti achatsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vakazivisa nemugovera kumusangano wemadzishe wepagore weNational Annual Conference wakaitwa kuBulawayo kuti madzishe akawirirana muna 2014 kuti vaMugabe ndiye munhu avachatsigira musarudzo dza 2018. Ishe Charumbira vanoti hurumende yavaMugabe yakaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda, vachitiwo mutungamiri wenyika anoremekedza pamwe nekukoshesa madzishe. Ngatinzwe Ishe Charumbira vachitsanangura.
Madzimambo anenge achiti aiwa paumambo hwedu kana mutungamiri anenge aripo munyika adiwa navanhu kana munadiwa izvi madzimambo tinotsigira mberi. Saka Mugabe vakatiwa navanhu vanotiwa navanhu vakatotigire vakare kuti ndiwo kandidati. Saka ichitongoti wabuda muruzhinji wakatiwa ndiye munhu watinodawo isusu, arizve munhu unogwirawo madzishe achiunza nyika achiunza fuku vanhu achigwavo tsika dzedu dzepasi rose kuti vanhu vatema vavachengetedze hunhu hwatinogwiravo semadzimambo. ndopatinobva ipapo.
Asika ishe charumbira vamwe vanoti madzishe hafana kunga achionekwa achirerekera kumativi ezvematongerwo enyika nokuti vanomirira vano vakasiyana siyana. Munoti
aiwa iyo kusaziva vanhu vanotaura izvozvo vane vatikazviza sutoreva.
Vanga vari mutungamiri wesangano remadzishe ishe Fortune Charumbira vari parunare nestudio 7. Asi mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti hapana chakaipa kuti ishe Charumbira vatsigire vamugabe, asi kwete kuti vabude vachiti madzishe ose anotsigira vamugabe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pakutanga tinotaura kuti madzishe haana kana kumboti vanoda vamugabe, Charumbira ndiye ati anoda vamugabe. Saka iye ega kana ane zvaari kupfuwa ngaasati madzishe ose ataura kuti anoda vamugabe. Kuziva kwedu madzishe tiri kutaura nawo siku nesikati, naivowo vari kunetseka nekushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Madzishe haafanirwi kurerekera divi repolitical party ipi neipi. Vanofanirwa kutoti mapato akawanda akwikwidze ataure zvavanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe.
Asika vaMafume vacharumbira ndo mutungamiri wemadzishe, pavanotaura ka vanenge vakamirira madzishe ose.
Vanenge vachiti ndakamirira madzishe ese, asi inini kutaura kwandiri kuita ndikwekuti ipfungwa dzeumbimbi ndoga, ipfungwa dzinongoriwo musoro mavacharumbira.
Asi tingaona here iwo mashoko ekuti madzishe ari kutsigira vamugabe musarudzo aine chaangazoitawo kune vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika? Tichimboona mamwe matunhu madzishe chaiwo achitonzi ari pamberi munyaya dzemhirizhonga.
Zvakapera izvo. Takatarisana neregistration yemavhoti, takatarisana nezviri kuitika munyika gore rino, takatarisana maSandi Kongonya warumwa warumwa wapusa wapusa iri kuZanupefuku, wekuti vanongotukana siku nesikati, vanongoshungurudzana, hapachina kana mumwe chete anoteverera zvavanotaura.
Mutauriri webato rinopikisa rePDP vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vanoti sachigaro wedunhu iri vaEzra Chadzamira havanonzi vakambomiswa basa nenyaya yekuita zverusarura rwemarudzi nekukonzera kusagadzikana mubato, vachiri pabasa nekuti havana kusumwa zviri pamutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muZANU-PF vaSevia Kasukuere vakaudza bepanhaure Chronicle nemugovera kuti vainge vatumira tsamba dzinoratidza kuti vamiswa basa. Nyaya iyi inonzi iri kuratidza bata murefu bata mupfupi mubato reZANU-PF pakati pevanonzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vechikwata chinonzi Team Lacoste nevamwe vari kuchikwata chinonzi Generation 40 chinotsigirana navakasukuwere. Vamwe vanofungidzirwa kuti ndeve Team Lacoste vakamiswa basa vanosanganisirawo vameya Justice Wadya Jena kuMidlands, vanoona nezvematongerwo enyika kubazi revechidiki kumasvingo vaBrian Munyoro uye mutevedzeri wasachigaro wedunhu reMidlands vaGoodwill Shiri. Vachadzamira vati titaure nemutauriri wedunhu remasvingo vaNdava avo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nyaya iyi vakatoionawo pamadande mutande.
Chokwadi nechokuti Blessing, iwewe neni takangofanana tiri kungozvinzwawo mumawhatsapp imo mune mumapepa. Chokwadi ndechekuti ivo vachadzamira vacho kana provhinzi yacho yemasvingo hatisati tamboona zvinyorwa zvabva kumusoro kuvakuru vedu.
Vanga vataura kuti vanounza tsamba idzi riini here kana kuti makangomirirawo?
Chokwadi ndechekuti tine mafambisirwo anoitwa tsamba mumisangano medu, asi iko zvinoizvi gwinyiso yedu ndeyekuti hapana tsamba yati yauya, asi tinozviverengawo mumanewspaper nemumawhatsapp imo mutazviona zvinenge zvirimo. Tinokuti tinyanya kutsigirana nokunyanya kuzemberana nechokwadi chinobuda mumapepa nomumawhatsapp chingaita sokuti chingapesa tatoya mitamura homutanda.
Saka vacha dzamira vari kushanda here kana kuti vambo mira vakamirira iyo tsamba iyi?
Isusu kana hatisati tawana tsamba chaizvo chaizvo nenzira dzinofanira kuva netsamba kwatiri kumusangano, tinoziva kuti vacha dzamira vari pabasa ravo, uye isusu tinogutsikana nebasa rinoshandwa navacha dzamira muprovinsi semukuru wedu. Hatina zvimwe zvatinoshoora pakati pebasa ravanobata mukati meprovinsi yedu.
Ko zvavari kupomerwa zvekuti aiwa vanenge vanga vachiita zvekusarura?
Vachadzamira ndii chairmani weMasvingo Province ine marudzi akawanda wanda mukati mayo. Saka kana mukaona munhu achivhoterwa nemavhoti akashowanda kudoro kuma 30,000 munoziva kuti manje manje vachangoita maelection. Haasi mavhoti anopiwa munhu ane rusarura iwayo. Kunobva nyaya isu hatikuzive, asi tingada kuziva kuti ari kunzwa nyaya idzodzo dziri kubva nepapi, isusu hatikuziva.
Imo nyaya yavanga vachipomerwa ari kunzi vanga vachinyanyodyidzana navamunangagwa.
Mumusangano medu mucomrade handizive zvangu, asi kuti handizivi kuti munonzwisisa here maoparo tinoenda musangano wedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu vose. Saka handimungoti pane ungazonyatsokubatwa kuti uyu anokudzawa uyu anokudzawa. Vatungamiriri vedu vese tinovakudza. Saka vene vanenge vachikona kuzosarudza havo kuti uyu unokudza uyu unokudza uyu zvinenge zviri kwavari, asi vatinoziva nezvekuti musangano medu tinofanira kukudza vatungamiriri vedu.
Mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava vanga vari parunhare kuMasvingo, kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambovesa chigaro wekomiti yaitsvagira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump rutsigiro kwekanguva kaduku gore rapera vaPaul Manafort, nhasi vapomerwa mhosva yekushanda kabisira nevamwe vakavengana neAmerica, kuviga mari kunze kwenyika uye kunyepa kuhurumende seimwe yenyaya dzakawanda dzekutsvaga nadzo rutsigiro rwevaimbo vemutungamiri weUkraine vaViktor Yanukovych. Komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika iyi vari pachigaro vaUhuru Kenyatta vakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana musarudzo yemutungamiri wenyika iyo isina kupindwa nevanopikisa. Bazi rezveutano muHarare City Council rinoti uwandu hwevanhu vari muchipatara nekuda kwechirwere chetyphoid huri kudzikira panguva yokanzuru iri kuenderera mberi ichiongorora kutapuriranwa kwechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati vanhu vatatu vanogara kumatapi ndovachiri muchipatara mushure mekubatwa nechirwere ichi, pavanhu makumi matatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vachonzi vati kunyange hazvo uwandu hwevari muchipatara hwadzikira, vachagara vakagadzirira misi yose sezvo chirwere ichi chichigona kungonyuka chero nguva.
Musiti wevharari iye zvino tiri kune dambudziko rechirwere chetyphoid chakatanga masvondo apfuura mavirari apfuura. Iye zvino chakanyanyoungana kunzvimbo yekumatapi, tanga tichiona vanhu vakati wandei, asi kubvira paweekend yapfuura apa tiri kuona vari kuuya kuzvipatara vaakuenda vachidzikira. Vanenge varwarisa vari kuendeswa kuNazareth. Pari zvino kune vatatu chete vakaadmitwa muNazareth. Paweekend kwanga kuine vashanu. Izviri kurakidza kuti chirwere chiri kuenda chichidzikira.
Dr. Chodzi vatiwo chirwere chetyphoid chinonetsa kupedza musha wematapi kumbare sezvo kune vanhu vakawandisa kupinda vanotarisirwa kugarako. Vachodzi vati kumatapi kuri kugara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri pachinzvimbo chevanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mana. Dr. Chodzi vatiwo maonero avo ndeyekuti vanhu vari kugara kunzvimbo iyi vabviswe vonogariswa patsva senzira yekupedza dambudziko dzikorechirwere ichi.
Vanhu vagari vari kumatapi vakawandisa. For the infrastructure iriko inofanonge ine vanhu about 2100 vanhu, but pari zvino pane 23,000 vazhinji vacho vari kuikokoko vana vane makore ari pasi pe 5 years ndo futi vanoita kuti vakabatwa nechirwere ichochecho vanokurumidza kudzikira ende kana vasina kuwana rubatsiro rinokurumidza ndo vanokwanisa kuzoshaya ivavo. Saka isusu seveutano kana tichiti veutano tikureva kuti vari kubva kudepartment of health kana kuministry of health hatikurudzire vanhu kuti vagare munharaunda yakadaro. Dai zvaibvira, dai zvaibvira vanhu vatobviswa zvavo pamatapi vatanga vawanirwa kwekuenda matapi iwaya, nekuti hachanyanyogarika, matoilets hasinyatsoshanda, mvura haisinyatsoya zvakanaka. Dai zvaibvira vanhu vambopuwa pamwe pekuti vagare, vapuwe mastenzi vavake kuti tiite decongestion area, ndokuti kumberi uku chirwere chisarambe chiuya unyanyanyanya kune nzvimbo iyoyo. Pavari ipapa hapana unyatsonaka, hapaite kuti vanhu vagare pasina zvirwere.
Mutauriri wekadzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo kadzuru ine urongwa hwekubatana nerimwe bhanga kuti vavake pekugara patsva voputsa dzimba dzekumatapi. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Evans Bastara, vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti Zimbabwe ichiri kutambudzwa nechirwere chetyphoid chisingachawanikwi mune dzimwe nyika. Vachonzi vati chirwere chetyphoid chinoonekwa nekudzwa musoro, mudumbu, kupisa muviri kana kuita manyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mundadigwa.
Gweta riri kumirira nhengo nhatu dzeMDCT dzakarohwa kuchitungwiza masvondo maviri apfuura. VaDouglas Monzora vanoti mangwana vari kupinda mudare vachimirira vaDelma Amos Kaliati, muzvare Clara Panganai namuzvare Lucia Ruya. Nyaya iyi iri kunzwikwa kwamakoni kuchitungwiza kwakare. VaMonzora vanoti vaKaliati vakabudiswa muchipatara nemusi wemugovera. Vanotiwo mupurisa akarumisa vaKaliati nembwa akanzi auye kudare uko achapomerwa mhosva yemashandisiro aakaita imbwa pana vaKaliati. Tanonoka wande weStudio 7 abata vaKaliati yekuti tinzwe kuti vava kunzwa sei.
Handingati hangu pane zvakanemuipa hangu pahealth pangu, ndakarapa zvakanaka zvangu, ndezvizvisono hangu mapisi ndiri kumba, ndiri kutsemuka ndikata makumbo angu ese left and right, then ruoko rwangu rwakaoparetwa ndikaisiwa CD. Saka pane mishonga yandakapiwa zvangu yandikunwa
zvamanga muchinzi makachengetwa nemapurisa, kwakuri kuchengetwa kwokuti musapondwa kana kuti kwakuri kuchengetwa kwokuti muri musungwa?
Ndakachengetwa, ndaichengetwa zvinhu musungwa, ndezvaiitezvo. Saka zvakatondishamisa kuti ndingagove ndiri musungwa sei, ndakatorwa pamba nevanhu vakandichidhinepa vakaenda ndini kumba kwakanzira kwavacha vakandirova.
Munonzi makapara mhosva yechinyi kuti muende kudare redzimhosva? Vanhu vacho vakazikanwa here vakabatwa? Kana mukatarisa zvakaitika zvese izvi, munoona sekuti zvine kodzero here kuti murambe muchiita basa ramuri kuita?
Basa hariregeredzi kuti vanhu voda kuti paitika chitimo chakadai. Inini ndicharamba ndichiendera mberi, handibvire shure. I'm very peaceful nezvese zvese zvandinotaura, uye ndinotomira pashoko rangu, come rain come come. Ndikutoramba ndichitoriita and right now ndini mutongori kuganyazisi, nekuti anodhora ndiano makwasho. Jesu paaivengwa paivo pamuchinjikwa paenzisi akamboramba kudanii mwanakomana Mwari akati kuti Mwari Baba varegereeni kuti hapana chano nekuti vanhu vakuitaizvo hapana chano vaiziva kuti the good of them vangasambudai.
Avanga vari vaDelma Amos Kaliati nengo yeMDCT vachitaura vari parunhare kuchitungwizana. Tanonoka wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai Kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve, Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa, Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga, Kumashonaland East, endai ku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central, Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavanengezi, Zvichavanerunde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyura Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva kwasara mitambo mina kuti makwikwa aya apere. Makero Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mondoro Ngezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum, asi madamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatambwa mitambo makumi matatu, zvikwata zvina zviri pamusoro soro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 60 points, FC Platinum 60 points, Dynamos 58 points, Chicken Inn 56 points. Muteveri weBlack Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumhondoro Ngezi kana kuzvishavane.
Pakaipa because mangezi Ngezi ma FC Platinum ibo pakaipa bhora. Asi Dynamos tivane mukana. It means asi ndikondra FC Platinum Ngezi Platinum. Pane wane chatora.
Asi mumwe muteveri wechikwata cheDynamos, Muzvare Precious Mutandwa, vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab, Dimbare ichirimo mhondo yekutora mukombe uyu.
Ii nezvandaka ndakatarisira ka hazvisirizvo. Bati tichirimo hedu muresi, ndinovimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera Ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamos sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiyiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa biometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF kumasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira vachiri pabasa ravo izvo zvoratidza kukura kwemakakatanwa ari muZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.